Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 12 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Misha makumi maviri nemipfumbamwe kana kuti 29 yakakanganiswa nemafashani emvura iri kunaya zvakanyanya mune mamwe matunhu munyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu nemamwe anoti ari kushungurudzwa nekuwedzera kuri kuita nyaya dzemhirishonga munyika. Sangano rinobatsira munguva dzenjodzi Rescue Protection Unit rinoti misha makumi maviri nemipfumbamwe 29 yakakanganiswa nemafashamu emvura iri kunaya zvakanyanya mune mamwe matunhu emunyika mazuva mashanu adarika. Mukuru weCivil Protection Unit vaJonathan Nkomo vanoti chinofadza ndechekuti hakuna munhu ati afa mutsaona iyi, uye mhuri dzine misha yakakanganiswa nemvura iyi hadzina kusiya misha yadzo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaNkomo.
Ndoda kutanga kutenda mhuri yeZimbabwe nekuteerera mashoko eyambiro yakapuwa zvichienderana nemazuva mashanu apfuura, apo tanga tichitarisira mafashamo akawandisa ane duti mutengo. Tinodavira kuti patakatanga kuita yambiro iyi mhuri yeZimbabwe vamwe vaimbofunga kuti hazvisiri izvi, vamwe vachiti ndizvi, asi pavaitifonera vachitibvunza, aiwa ndoda kutenda kuti taivatsanangurira. Pangava zvapo nevasingadi kunzwa nyaya dzacho, vanoti vamwe vati ndezvamanyepo, vamwe vati ndimi ana Mwari here, kuti aiwa hatisi ana Mwari, asi njere dzatakapuwa naMwari kushandisa ruzivo rwesainzi ndo runoita kuti tiende pedyo naMwari wacho kuti tizivise vanhu. Ndosaka takapuwazve utongi hwepasi rese nemhuka dzese kuti tizivise vanhu. Vanhu vakateerera. Pakangoita hazo vaviri vatatu vanganga vasina kuteerera, vakarohwa zvavo nemheni, vamwe vakaeredzwa nemvura, asi ruzhinji rweZimbabwe rwava kuziva kuti mvura inonaka iri mukapu kana iri mubhodhoro. Kana ichiyerera yanaya zvikuru, mvura inogona kukuvadza.
Pari zvino pane mhuri here dzamungati dzakabviswa padzimba dzavo kana displaced nekuda kwemafashamu iwayo?
Haina dambudziko iro, harina kuzosvika panjodzi yekubvisa vanhu panzvimbo dzavanogara, asi vanhu vakasiyiwa vasina dzimba tinovaziva havapfuuri makumi mairi nemapfumbamwe tinovaziva ivavo, tichange tichivabetsera nezvitogona kubetsera nazvo.
Kwouyawo nyaya yedzizi dzingadai dzisiri kuyambukika pane inonguva, pane nzvimbo here dzamungakurudzira vateereri kuti dai mamira kunge muchifamba nenzira dzakati nekuti nzvimbo idzo dzakakanganisika?
Dzizi dzakaita sana hoya kuna ana National Central foni yatoziva kuti pari zvinoizvi hazvigoni kuyambukika. Tinokurudzira vana kana vechikoro kunyanyanyanya vari kuenda kuchikoro kwavo dai varega kuda kuita chivindi chisipo chekuyambuka nzizi idzodzo, ende mvura inogona kuwandisa yaakupfuurirawo nekumusoro kwezambuko. Totarisira kuti gatiregei kuyambuka mazambuko akadaro. Kana iri nyaya yemheni apa mheni mukatarisa pari zvinoizvi ndiyo yatiurayei vanhu vakawandisa. Saka totarisira kuti vanhu kana mvura yonaya ngavagare mudzimba dzavo dzakanaka dzakasimba vogara vakaenda pasikemiki kana kunamatira mubani toziva kuti remwe yadzinguva unogona kuti tinoimisa mvura asi tokumbirisa dai tarega kuna mumabani kana mvura yonaya regai mvura inaye ichitiri mudzimba yapera todzoka nzvimbo dzakasiyana siyana dzetinonamatira vamwe vanonamatira mumasinagogi vamwe vanonamatira pasi pemiti kunyanyanyanya vanonamatira pasi pemiti tinokurudzira zvikuru kuti kana mvura yonaya dai vasiyana nezvekunamatira pasi pemiti
avo vange vari mukuru weCivil Protection Unit vaJonathan Nkomo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu neanoongorora mafambiro esarudzo nematongerwo enyika anoti ari kushungurudzwa nokuwedzera kuri kuita nyaya dzemhirizhonga munyika pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino. Evans Zininga anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reAmnesty International kumabude zuva nekumaodzanyemba kweAfrica amai Flavia Mwangovia vakati mhirizhonga idzi hadzipi chimiro chakanaka munyika. Asi vachitaura pamisangano nevatsigiri vavo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti bato ravo haridi zvemhirizhonga nyangwe hazvo richipomerwa kuita izvi.
Tinoziva kuti patinoenda kusarudzo uku isu muZANPF Yuda mpabati, we will win these elections in peace. We want peace, we want harmony, we want unity. Panguva ataka zvanyirirwa nama British. Taka kumbira kuti mwari orugare ambo zorora kuye mwari wehondo. Tikavarakasha, vakainda. Tikati mwari wehondo chimbo zorora, toda mwari orugare. Ndiye watinaye mazuva ano. Satoda kufamba murugare.
Mune mamwe mazuva mumisangano yavo vaMnangagwa vanotaura mashoko anosiyana vachiti bato ravo rinogona kuita zvese zvarinogona kuti rigokunda musarudzo. Vanoti gore rino ra2023 igore rekutandanisa mapato anopikisa.
Nguva yasvika yokutandanisa CCCCC MDC.
Asiwo mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti mhirizhonga haiitwi nevanhu kana bato rine varutsigiro rwevanhu.
Violence cannot save a generation. Chero vakaita sei, chero vakaita sei, I can tell you kuti behavior yavo ibehavior vari kuona kuti it is the end of time. Hakuna munhu anorova munhu waanoda. Hakuna munhu anouraya kana achitsigirwa. Hakuna munhu anovhundusira kana pane rudo.
Mukuru wesangano rinomiririra nyaya dzevanhukadzi mune zvematongerwo enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE muzvare Sitabile Dewa vanoti nyaya dzemhirizhonga dzinodzima kushingirira kwavo semadzimai kusimudzirana mune zvematongerwo enyika.
Isusu seWALPE nyaya yekukwira kwemacases epolitical violence iri kutishungurudza zvikuru. Sezvo tanga tichitraya for the past few years kuti tiprepare madzimai tichishanda navo kubvira paelection ya2018 kuti vazotorawo zvinzvimbo zvematongerwo enyika. Mukatarisa madzimai akarohwa kwamurehwa, madzimai atori active atinoti mapolitical activist, vatori active kumobilaiza mamwe madzimai kuti varegiste kuvhota, vazovhoterawo madzimai pamwe pamwe vanotoda kutoranawo ivo kuti vaite macouncillors kana maMPs, but zvakaitika kwamurehwa zvaizviya havambofa vakazoda zvakare kumira vachikwikwidza mune zvematongerwo enyika.
Mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vanoti nguva yesarudzo haisi yekurwa asi ndiye kuti vanhu vasarudze wavanoda murunyararo.
So when I said inomirira inoita nezvepeace muZimbabwe inova inoshanda nemapolitical parties atingati 7 so far. Anon to the ZANPF, CCC, MDC, NCA, FIS, LEAD, ZEFF. Tinot, my elections, I see Wondo. Inongorunguwa Saruza, Wamunu Labuta Umirile, Angava President, Angava MP, Angava Councillor.
Zimbabwe, Norondo, Emirishonga, Munyaya, Zesaruzo. Mugore ra 2008 kwakaita mhirizhonga huru munyika yakatumidzwa kuti long sleeve, short sleeve. Vanhu vanopfuura mazana maviri vakafa mumhirizhonga munguva yesarudzo idzi. Mapurisa anoti pari zvino vasunga munhu mumwe chete nenyaya yekwamurehwa. Asiwo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Nyati vaudza Studio 7 kuti vanopara mhaka vanofanira kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinofara kuti hurumende iri kuda kuchinja gwaro rine nzira inofanirwa kushandiswa mudzidziso yevana vechikoro veprimary nesecondary, kana kuti competence-based curriculum. Nemusi wemugovera munyori mubazi rezvedzidzo Amai Tumisang Tabela vakati gwaro riri kushandiswa iko zvino richaguma kushandiswa pakupera kwegore rino. Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vanoti iyi inhanho yakanaka zvikuru sezvo ichiva pamukana wekutarisisa payakatadza kushanda zvakanaka, sezvo yakanyanya kuremera vana vechikoro zvekuti vamwe vakazvisungirira pamusoro pemutoro webasa rechikoro.
Hongu nguwe kuti curriculum yedu iriviwe yasvika inofanira kunge ichigadziriswa tichitarisa matambudziko akaonekwa pakuimplimendwa kwayaitwa pamazuva pamakore manomwe anenge achipfuura. Nyaya iripo ndeyekuti matambudziko mazhinji akasangana nana continuous assessment learning activities kala ainyanyobva pakusadzaniswa pfungwa zvakanyanya kwakaitwa pakagadzirwa hwaro dzecurriculum iyi. Zvitarisirwa kunzi bedeni yacho yakazenge yawandisa zvisiri realistic kuti mwana angagone kuzviita here. Takaona vamwe vana vachizvisungirira nana senfeti, tikaona zvimwe zvakadaro zvichiitika nenyaya yekuti bedeni yevana pabasa rekuti vaite rawandisa. Apa zvaiitikawo varairidzi vasina gadziriro yakakwana yekuti vadzidzise, tikaona vana vachitodhropa out chikoro chekuhurungwe chakasara chaanyu vana vatatu vachinyora grade 7.
Saka seAtus, chii chamunotarisira panyaya iyi?
Dzotarisirwa panoitwa review iyi zvinhu zvakaita sekala zvinogadziriswa. Asi tine nyaya yespecialization iyo yakaramba yakangonyorwa mupreambo, asi tichizoona mamandatory subjects akaramba akawandisa. Tinobva tarisa kuti pachazonge pachievaluatwa apa pachatarisirwa sei tikapromote specialization sei. Tine nyaya yekukurudzira mubato wemaoko, kukurudzira kuita zvinhu zvinoenderana neikonomi yedu. Hazvida kunyanyobuda zvakanyanya mukarikulamu yedu, tinofunga tichiramba zvichitsinidzirwa. Tichitarisawo nyaya dzakaita sezvetechnology zveICT nezvimwe, tinotarisira kuti karikulamu yedu paichanyorwa kana zvinhu zvinofanira kunge zvichiimplimendwa kuti mwana nemwana ashandise kompyuta, karikulamu yedu paichanyorwa pange paine pfungwa dzekuti mari yacho yekuti zviitwe ichabvepi, zvige zviine maproposals ari akambandi, kusazoita nezvana vanodzimara vaakusara kumashure vamwe vachidzidza vachienda mberi, toita vana vashoma vasisawane dzidzo nekuti havana zvikwanisiro.
Vamasaraure, saka chii chamunoda kuona chichiitwa nehurumende pamusoro pazvo?
Tinotikurudzira hurumende kuti iwanze maconsultations from all stakeholders paitwe musionera pamwe kuti tibude nehwaro yedzidzo yevana vedu yakati simbei.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zvamagwenya emoto dzinoti pane matambudziko panyika yeZimbabwe, Zambia neMozambique maererano nekufambiswa kwehurongwa hwekugaiwa kwemagetsi mudhamu reKariba, sezvakaziviswa nemutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema pakupera kwesvondo. Vakati vachatora danho rekutaura nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaonesane zvingaitwa nenyika mbiri idzi mukuza kuvandudza kugaiwa kwemagetsi. Evans Zininga akaita hurukuro nemumwe wekomiti inotsvakurudza mafambiro ezvunhu kuKariba Dam vari sachigaro veKariba Residence Association vaSem Mawayo.
Isisu seKariba Incorporate Area Residents Ratepayers Association tinoinvaita misangano yakawanda wanda inenge ine nhaurwa dzakafananidzidzi. Saka munhaurwa yatakainvaitwa ndeyezhara pachiitwa inonzi Impact Assessment Program apo pa kuvandudzwa kuitwa majenereta matsva nehurumende mapainda takatsanangurirwa isisu nevaiita zvemikatasese program vakatodza kuti hongu taakuvandudza kuwedzera majenereta asi majenereta achawedzerawo achashanda kwemakore maviri nekuti anenge ari pavanoti magaranti saka pamakore maviri achashanda ari anenge asingadzimwe izvozvo zvinova zvezvemajenereta reso anotora mvura yakawanda yaanenge achirasa mvura iyi iri kutorwa murekariba ichirasa kudazaezvitembaoai nyika yemozambikiwo haisina mvura iyoyo nekuti inotonera mafanzi izvi zvakaitwa nemhosva yekuti ikozvo pakavakwa jemu rekariba hurumende yakanga iripo iyai yakanga ichitiri kugadza magesi ainomutsa maindastri chese muharare saka magesi akanga aripo magesi aiita kuti maindastri yedu afanichini but now takazotarirepa magesi vanhu vese nyange wekumaruva zvishira kumagesi akaiswa during the federation period haachakwanisa kuita sustain kumutsa maindastri nekupa mumaruva.
Pane basa apo pamandifungisa takaona musi wesvondo vekuzambia vekudivi rekuzambia vaichilema purezidendi veko netimu yavo vachitendererawo vachinoona kukariba vachitotiwo pamwe vakawana mukana vachazotaurawo nevekuzimbabwe mvura yacho vanosheya sheya here zimbabwe nezambia mvura iyi
kariba jen rakavakwa during the federation period apo zambia yanga ichinzi nebe rotija zimbabwe ichinzi southern rotija then paipa nesouthern rotija nebe rotija then nenyafarani but the capture of city yemaguta ayo yanga iri zimbabwe ndezvatine maindia now ava kana vachifamba takaitosungira kuti taonova kuita senyika mbiri nekuti dzemu rekariba rinoshatuka nenyika mbiri zambia nezimbabwe chofa kuitwa panyika mbiri izi ndechekuti ichether they agree and upgrade kana tine vanhu vane muono wakasimba kuita kuti mvura iite seclef nekuti kana ichirasa nematabhaini ichienda kuna zambezi isaende kunopozwe mafashamo kumozambiki yocherwa zvakare ichidzoka mulake kariba zvinotibatsira but handizivi vana mazvikokota ndiri kutaura zvemunhu asina kudzidza nezvazvo but maonero angu chokuti mvura ingaito recycle painenge ichiraswa ichitovazve ichidzoka mulake kariba zvinogona kutibatsira nekuti vamwe vedu isisi kuti kuda mvura tiasi magesi akombo but at the same time paari kutorwa magesi mozambiki iri kuchemawo nemafadi vanhu vari kuyeredzwa nemafadi kana mvura ichiraswa.
Munoona here ndichipendera zvangu mune ramangwana nyaya yemvura yekariba iyoyi ichizogadzikana kuti zimbabwe yofara zambia yofara mozambiki ichifarawo nyika dzose dzichiwana magesi anokwana
tikava nemuono wakasvinuka isini kana ndichiti muono wakasvinuka ndokuti government minister must have matechnocraft achiteerera zvinotaura matechnocraft kuti izvi nezvizvi ndo zvinoitika but if you check sometimes how were we surviving in Zimbabwe pamaministers anga aripo pese paiitwa zvinhu vanga varipo zvina kuti vaiadvise yatiaction ndizvoitek asi kuvati kuda nokuti ministry yepower and energy yezimbabwe ino maministers akachinja chinja akati wandei yedi hapana kuitwa proper handover and takeover by the truth shiplis if we get proper people who understand what the technocraft vatakaisa maministry imomo kuti vari kutikudii zvingabwe nezambia zvinogona pa dambudziko redu ndirokuti hapasi kunyatsokuteererwa zvanga zvichitaurwa ndatiine zvinoudza person ahead and wetold about proper person saka iginuwa isisi taitoseka kuti hauyu anopendwa the same zvogona kuva zvakaitika kana kunana minista ivavo ngavari kuti vakatoshorokodzawo.
Avo vanga vari sachigaro vekariba residents association vasem mawayo vari parunhare kukariba naevans zininga westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Muzimlife.com mune nyaya pamusoro pemusikana ane makore 15 anotida mazadza weku Warren Park muHarare akafa mushure mekutsika mvura mumugwagwa akabatwa nemagetsi nemusi wechipiri manheru. muNewsday, sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinokurudzira mapato ezvematongero enyika kuti aremekedze upenyu hwevanhu panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. MuNewsday makare, zvikoro zvizhinji munyika hazvina kuteerera mashoko ehurumende zvikadzorera vana vechikoro kudzimba dzavo pamusoro pekusabhadhara mari yechikoro paakavhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murise pasudo 7 apo. Ah, ndangoti ndichemecheme vakomana zvamakuita live talk izvi handizvo zvataiziva. Live talk yaiita vana ava vanhu vachipinda pachirongwa vakawanda vachipa pfungwa dzavo. Nao makuita 30 minutes. Ndi pa after all munoti dedzana na navhusango rejisa vandazonge vanhu vakadhakwa nekuti hataure zvinhu zvinonzikwa. Aiwa gadzirisai ipapa vauri megadzirisai makutoti kanganisira chirongwa chedu. Gadzirisai ipapa. Time hadzinambochinja gore ndiro rimwe rataaidzairi itai kumuchimburwa zvinhu zvenyu musadaro.
Uyo ari kutaura zvekuti kodzero dzevanhu uyu ngaazive kuti vanhu ivavo havatori mutemo kuvaisa maoko avo, vanoenda kumakotsi. Ndosaka muchiona zvizhinji vanhu vomiririra kodzero dzevanhu vanga vari kukoti nenyaya yanhingi asi havagoni kutonga nyaya. Ezvino mapurisa ari kumirira pati yezanupf. Kumozambiki kwacho kuko ari kutaura kunenge kuchimirirwa pati iri kutonga ndoinenge ichimiririrwa, ndoinenge ichiabhiusa vanhu ichiita zvese. Saka vanomiririra sei kodzero dzevanhu dzacho? Havatongi nyaya, vanongomiririra bedzi kuti nyaya iende kumakoti. Ndozvaunofanhwa kunzwisisa izvozvo.
Kuta ndinoitwa Dineo, ndiri kuno kuJoburg. Ndoda hangu kungodavira mashoko madiki diki panogara pachiti vezanupf tisu bato rinotonga. Munoti ndimi bato rinotonga, hamuzvizive here kuti makabira maelection ano ezanupf? Zamai wekuti nyara kutonga kwacho kunoshamisa here, muchingogara muchikoka vanhu kuhurumende yomubatanidzwa? Kana mawina kwacho munodii kutonga? Munogara uchingonzwa pese pese pamunokumbirwa kuti mutaure moti sei bato rinotonga. Bato rinotonga chii? Bato rinotonga vanhu variri kuzvindikita. Bato rinotonga umbavha huri kuitika muZimbabwe. Bato rinotonga kufambira vanhu muchivarova muchivanyangarisa asingazivi kwavaenda. Bato rinotonga richishungurudza vanhu achitora muchitora vanhu vasina mhosva muchivaisa majere muchivatongera mhosva dzisidzo. Bato rinotonga kubata vanhukadzi chibharo muchivarepa muchivakanda muchivagora muchivaita mavhisipisi. Mutiitire musemino anoezami.
Mapurisa anonziko haasi kukwanisa kuita basa ravo. Nyaya iri papa ndekuti mapurisa akatoudzwa nezanupf kuti havafani kusunga munhu wenhengo yavo. Kana vakasunga munhu wenhengo yavo wesangano ravo, which means basa rapera. Saka ndonyaya iri papa. Ndosaka muchiona zvoita sekuti mapurisa anopera simba. Akatoudzwa kare kuti vanofanira kusunga vanhu veopposition kwete veruling party. Ndosaka muchiona nyaya dzichirapa dzichienderera zvemhirizhonga papi nepapi. Haisi nyaya yekuti mapurisa havaoni basa ravo, vanoriona but vakatoudzwa maboundary namalimiti avanofanira kushanda nawo kuti uku kusaidira vafani kuenda uku vanofanira kubata vanhu ava because ivo havadi opposite. Opposition party ndiyo vasingani. Asi vanhu vebato ravavo chero vakaita mhirizhonga sei havatendi kutosungwa. Ndonyaya iri papa. Ndatenda hangu.
Aiwa, kune vanhu vakuru vavanhu ava regai muno, tiri kuhwinya tiri kutora chimuti. Patiri kutora chimuti, aiwa, chisiri chake chachavo, chisiri chake chachavo. Ivo ndovachange vaine nhamo yacho iyo, ndavarove vagoona kuti kuita sei, isi tajamuka hakuna zvakadero. Hakuna zvakadaro. Tauda zvechimanje manje, hakuna zvekutaura zvechimanje manje. Chimuti ndisi tiri kuchitora chimuti, ndisi tiri kutora BCA, chimuti chiri kuchasvika BCA, chimuti tiri kuchitora. Ava panhanzi zvokurova zvaiti zvakuti angwara, hapana vanorova vakakwanisa kuteerera zvakutaura izvo. Uda kurova anamai vedu, vachirova anamai vedu, vachifuisa anamai vedu. Chimuti tiri kuchitora BCA, hakuna zvakadero. Ndezvava handi inibhokisi tinoona.
Zviri kufaya katafadzwa mugwadi nezanupf yako. Zviri kufaya kamakatuma vanhu kuti vanorova machimbiri nemajara kwamurehwa uku. Dziri kuvatika kakana mamaita zvakadaisi. Dzonyadzomba ivatika chaiko chaiko kuti aiwa takazvindikita vanhu. One day Jawan or Mafuka, and I'm very sorry to never be the speaker of Bushan Koku. But it's unfortunate to Murku Zura as we change. You are going to Gavata with Zimbabwe, and I showed him Langago, and never Nam Nagago, and never Nam Sangwaze, and Gavata with Zimbabwe. Even Shibati Kwamna, Shibati Kwaropa, Shibati Kwangozi. I'm very sorry. It's very sad and very shame. This is the gateway to the job. We love you so much. It's not good. When I wave,
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia inoti yavhara makambani ose ari kubatsira nemari chikwata chinopfurekedza mwero chiri kuyevisa cheAl-Shabaab. Mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaHamza Abdi Bare vataura mashoko aya kuEgypt uko vari kushanya. Vati vavhara makambani anodarika mazana maviri nemakumi mashanu. Mauto eRussia neUkraine aripa kurwisana kunotyisa kwaitika mudhorobha reSoledar zvinoratidza kuti mashoko akataura nechikwata cheWagner chiri kubatsira mauto eRussia kuti ainge atora dhorobha iri haasi chokwadi. NATO yabudisa mashoko ichiti kumira semusamba ngwena kwemauto eUkraine muhondo iyi anoratidza ushingi. America nezuro yakazivisa kuti ichadzidzisa mauto eUkraine kushandisa zvombo zvepatriot missiles zvashorwa neRussia ichiti America yava kupindira muhondo iyi. Muchikamu chino tinotarisa zvaitika muAmerica. Nezuro ndege muAmerica dzakambomira kubururuka mushure mekunge makombiyuta ebazi rezvendege reUnited States Federal Aviation Administration adinguka. Izvi zvakakonzera kunonoswa nekukanzurwa kwenzendo dzendege dzinoita zviuru zvipfumbamwe. Nezuro masikati ndege dzakatanga kubururuka zvishoma zvishoma semazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Misha makumi maviri nemipfumbamwe kana kuti 29 yakakanganiswa nemafashanu emvura iri kunaya zvakanyanya mune mamwe matunhu emunyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu nemamwe anoti ari kushungurudzwa nekuwedzera kuri kuita nyaya dzemhirizhonga munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.